Zuva ranhasi ndiri kurangarira kukosha kwakaita kugona kunyora nekuverenga. Asi zuva iri racherechedzwa nhasi pasi rose rakatarisana nedenda recovid-19 iro riri kuvhiringa dzidzo munyika dzakawanda. Mumwe mudzidzisi ari nhengo yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRosten Mutapa vati denda recovid-19 riri kutadzisa vana vakawanda kuti vadzidze sezvo zvikoro zviri kuvharwa nguva dzakawanda uye vabereki vasina mari dzekuti vana vavo vashandise pamadandemutande.
Asi dambudziko ratinaro senyika nderekuti tine dzimwe nzvimbo dzisina masaisai ekuti chero vana vakada kudzidza vachishandisa ruzivo rwamazuva ano rwenharembozha kana zvemacombuters pane nzvimbo dzisingabati masaisai. Uyezve tine rimwe dambudziko rekuti kunzvimbo dzacho dzimwe dzese dzatingataure kuti masaisai ariko, tinoona kuti zvinodhura chaizvo kuti midziyo yatingakwanisa kushandisa zvakafanana nenharembozha, zvakafanana nezvivhitivhiti kana maredhiyo.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatiwo dambudziko recovid-19 riri kutadzisa kuti vana vatange chikoro vave nezera rinodiwa uye vamwe vachitorega chikoro sezvakaita vamwe miriyoni imwe chete kubva gore rapera.
Asi dambudziko recovid-19 rakonzera kuti vana vatadze kutoenda kubva kuECD. Vamwe vakanzi vaenda kuECD yavo vasina kuenda, vachangonzi vagrade 1 vachaenderera mberi kuita grade 2 vasina kudzidza zvakare. Vatichogoma tasikanise kuti vana vamwe vanenge vachinzi hongu vasvika grade 3 asi vasati vave literate nenyaya yecovid-19. Vamwewo zvakare vachatoshaya mukana zvachose wekuwana dzidzo vosvika pakudrop out nenyaya yeimpact yecovid-19. Tichiona almost a million learners dropped out in 2020 and more are still dropping out.
Mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGodwill Taderera vanoti kudzidza kubirikidza nepamaredhiyo hazvishande sezvo vana vasina zvikwanisiro zvikuru vana vekumaruwa.
Kana takatarisa chero zvekuti kwanzi vana vanodzidza online kana maradio lessons, uchaona kuti dzimwe nguva panenge pari kutoitwa maradio lessons vana vanenge vachitotamba bhora vari panze. Covid-19 yatonyanya tadzisa vana kuti vave vanozogona kuverenga nokunyora nokutodzidza chaiko pachako.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti nyaya yechirwere checovid-19 haisi iyo iri kutadzisa kuti vana vasadzidze sezvo vana vari kudzidza mudzimwe nyika munguva ino yecovid-19.
Kuti ngati COVID ndiyo yatadzisa vana kudzidza, asi kune dzimwe nyika vanga vachidzidza nekuti vane unyanzvi mune nyaya dzekubatana pamasaisai uri pamusorosoro.
Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati hurumende iri kuedza zvikuru kupa mukana wekudzidza kuvana kuburikidza nekudzidza pamadandemutande pamwe nemaredhiyo.
Isusu tine yatinoti inclusive education, inotaura kuti hapana mudzidzi watinosiya kumashure. Ndo naizvozvo ndosaka takaita yatinoti kubiridzira yamunoti digital divide tichiidzora kumashure. Sezvamunoona tiri kuisa maonline lesson akawanda kumaruwa kuitira kuti vamwe vaya vabatewo dzidzo remhando yepamusorosoro nyangwe vari kumaruwa ikoko.
Zuva reInternational Literacy Day rakatanga kucherechedzwa mugore ra1966 uye mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti Literacy for a Human-Centered Recovery, Narrowing the Digital Divide. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.